Vachitaura nestudio 7 nhasi, mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vati vanhu vachabviswa mumigwagwa asi vasingaziviswe misi nenguva.
Isu sekanzuro tinotambira urongwa hwekubvisa mavhenda ari kuoparata ari panzvimbo dzisingabvumidzi kuti abviswe mutaun. Nechikonzero chekuti toda kudzivirira zvirwere zvakaita sekorera bekuzi vanongorasa zvinhu pese pese. Ende vamwe vacho vanenge vasina kana pekushandisa sezvimbuzi vanongoenda pese pese. Mukada kuona kuti taundi yese vangozara ende vanenge vachingoita izvo zvaangosiyana pese pese vachikanganisa guta. So tinokurudzira mavhenda vasati vane malaisensi kuti vaende kumahofisi edu esiti council vonopuwa malaisensi nekupuwa pekutengesera pakanaka.
Meya weguta remutare vaSimon Chabuka vaudzawo Studio 7 kuti
hatisati hedu tatanga asi since minister vakapa directive yekuti 48 hours ultimatum tichafoswa kuti tiite comply nedirective yaminister. But isu semutare city tanga tiri muprocess yekuita night vending. So we've identified places and I think any time soon tinge takutanga kuita a pilot run of the program night vending tone kuti inobuda here.
Meya weguta remasvingo vaAlec Tabe vati hapana dambudziko guru nevanotengesa mumigwagwa. Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai vaudza Studio 7 kuti havawirirane nedanho rehurumende.
Saka chinofanirwa kunge chichiitwa nehurumende kurudzira makanzura naiyo pachaiwo hurumende ichiisawo mabudgets anokwanisa kubatsira kuvakwa kweinfrastructure kuti mavhenda akwanise kutengesera pakanaka panotenderwa. Izvi zvekumhanyisana nekubvisana nechisimba handionese kuti zvinogadzirisa dambudziko ratinaro.
Vachitaura nevatori venhau nezuro, gurukota rinoona nezvematunhu vaDaniel Garwe vakati vari kutengesera zvinhu pese pese mumaguta nemadhorobha vanofanira kubviswa.
Proliferation of illegal vending has created a haven for criminal activity, including theft, robbery, drug dealing, posing a direct threat to safety of residents and visitors alike. The lack of regulation and oversight in this area.
Kuwanda kuri kuita vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo kuri kukonzerawo kuparwa kwemhosva dzakaita sekuba, kutengesa zvinodhaka uye kuri kuisa panjodzi vakawanda. Nekuda kwezvinhu zvakaita seizvi, hurumende iri kuudza makanzuro ese emumadhorobha kuti atandanise vese vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo.
Asi mumwe wevanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo vaJoel Manyaya vati havana kwavari kuenda.
Haugoni kungoti tibva panapa kapa enda kumba, ndikanogara kumba mhuri yangu inodyei, sikubvi zvinobhadharira vananei, rendi ndinobhadhara nei. Saka ticharamba tiri pano mastreets kusvikira zvanaka, kana iri hozviyo tengotongozvikana zvikana takatoenda ipapo, handiti vagari vari kungoba.
Vamwewo vanotengesa mumugwagwa zvisiri pamutemo vakaita savaFanuel Chimoyo vaudza Studio 7 kuti hurumende pamwe chete nekanzuro yeHarare vaifanira kutanga vagara pasi nevese vari kutengesera mumigwagwa kuti vanzwewo pfungwa dzavo vasati vaparura chirongwa chekuvatandanisa.
Mavhenda akatowanda kudarika porisi yacho, kudarika kanzuro yacho, ende wada kutokonzesa chaos munyika kuti vanhu vapenge, because haunganibvise pandiri kuraramira, haunganibvise pandiri kudyira nemhuri yangu, pandiri kurarama nemhuri yangu, hoyo wada kundibvisa ipapo. Saka zvawadakidza wada kumita chaos munyika.
Nhengo yedare reparamende vari Gweta vaAgents Gumbo vati hurumende yatora danho rinotaridza kuti haina hanya nevanhu. Vanotengesera mumigwagwa ava vanogara vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa ezrp nekanzuru. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kushayikwa kwemabasa ndiko kuri kupa kuti vanhu vakawanda vagume vave kutengesa mumigwagwa kuti vawane chouviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.